Zvechokwadi, isu Zimbabwe Election Support Network, tiri kufara kuti ZEC yateerera zvakanga zvaiswa kwavari nemastakeholders vari kuparticipata muelection. Kana muchiyeuka, svondo vakapfuura takanyora gwaro kuZEC takashambadza zvakare mumapepanhau tichinyunyuta pamusana pekuchindwa kwanza kwaitwa mamiriro emavoting booths. Aya, takaifungidzira kuti zvakanga zvichizokanganisa vari kuda kuvhota. Saka ZEC yaona tsamba yedu uyezve ndinodaira kuti yasangana nemapato musi wechishanu yakazofunga kana kuti yakazodecida kuti idzokere pamaitirwo azvaiitwa kare kuti munhu ainovhota ari kuseri kusingaonekwe nema election officials nemaobservers kana upi neupi zvakangadaro ari mupolling station. Saka izvozvo tinofara kuti at least zvaitika.
Zvakakosha zvakadii izvozvo?
Zvakakosha zvikuru pamusana pokuti zvanga zvada kuitwa neZEC zvaita kuti munhu avhote akapira godzi kumaelection officials, kumaparty political agents uyezve nekumaobservers. Zvinova zvaizoita kuti muvhoti asafila kuti anenge ari kuvhota in secret. Ndo chikuru pacho vanhu tinotizo kana vanhu vakamira kumashure kwako gotsi rako rinenge chirema. Zvino kana gotsi richirema hazvisi nyore kuti uite zvaunongochida kuita. Zvinenge zvisiri nyore kuti uvhote in secret nokuti unenge wava kutya kuti zvikada runyoro rwangu runenge ruchionekwa kuti ndavhoterane. Especially now nokuti izvo presidential ballot paper rine makola maviri. Saka ruoko kana ruchifamba rinokwanisa kutoratidza wari kumashure kuti waenda kukolamu yekutanga here kana kuti waenda kukolamu yechipiri.